vachipapfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi imwe muumiriri weharare east vatendai diti vanhu vamumwe vatevedzeri vemutungamiriri webato retriplec vatigwaro readhoc committee rinofanira kugamuchirwa nezec yogadzirisa zvakakurudzirwa kuti zviitwe.
This House resolves that the Zimbabwe Election Commission must reconsider its preliminary report on the basis of the issues and the recommendations that have been made by the ad hoc committee. So I move that we make that resolution.
Ngatiitei chisungo chekuti ZEC ngaigadzirise gwaro rayo ichitevedzera zvakataurwa neAd hoc Committee.
Vabiti vatiwo ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvichabuda muhurukuro dzavari kuita kwemazuva maviri vachiti nguva iripo kuti zvigadziriswe. Imwe nyaya yavati inofanira kugadziriswa inyaya yekupatsanurwa kwemawadhi achiiswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
I mean, how does it happen, Mr. Speaker? Can you picture? I am stupid. What do you stand up to the government? I'm not. I'm not a island. I want to bring the communication. I want to come on immigrants. They want to put you in Vamuko. So, description Yako Mandi, Yonzu, Unumina Pakona, was in the Pakanji, because in a Vita, was in the Pamaya Head, was in the Pamba, it doesn't make sense.
Is that in Rwaone, Miriwe Shamba North, Varinguwe Zanu PF, Vabramwe Bushu?
So that we do not have municipalities overflowing from one municipality to the other.
Hatifaniri kuve nemawadhi nemamunisipariti akasiyana anopinda muconstituency imwe.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi muumiriri webinga north vaprince vekosvanda vetriplec vati ZEC inofanira kupiwa mukana wekugadzirisa zvayakakanganisa kwete kuti pashandiswe miganhu yakashandiswa mutsarudzo dzemuna 2018 sezvinoitwa pamutemo kana ZEC ikatadza kubata nguva. VaDavid Tekesheren DC vanomirira Makoni Central ndevamwewo vati ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvayakanzi igadzirise isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisera kuti rishandiswe musarudzo.
They say they use the preliminary report, which I think the preliminary report is subject to changes, to corrections and like.
ZEC inoti iyi preliminary report uye semazivire andinoita inokwanisa kuchinjwa.
Mugwaro rayo ad hoc committee yakaita chisungo chekuti mamwe matunhu akaita seGutu South neulelema East anofanira kudzorwa. Izvo zvinotsigirwa nemumiri weWarren Park vaShakespeare Hamauswa.
Takatarisa Warren Park yakanga iine mavoters vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri zvirova kuti 32,000 zvinoratidza kuti yakanga yakakura kudarika mamwe maconstituents ayabatanidzwa nayo akafanana nekambuzuma. Saka chikumbiro changu changa chiri chokuti Warren Park constituents idzoserwe sezvayanga iri.
Nhengo dzeparamende dziri kudawo kuti ZEC itare miganhu yayo ichishandisa zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti national centers pamwe nekuti maconstituency ese ave neuwandu hwevanhu vakafanana. Mangwana nhengo dzedare paramende dzichazeya gwaro iri dzoendesa zvisungo zvadzo kumutungamiri wenyika anozozvisvitsa kuZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.